Dambudziko ndiro rimwe chete tisine vanhu vakawanda vari mwenezikana nekorera iyoyo mudumbu musingaperi nokuda kwekuti zvinokonzera korera nanhasi hazvisati zvagadzirwa. Ukuwo mamwe masangano akazvimirirawo akafunga izvo kuti zviri nani kudzokera pahondo yatanga chirwere yekuti vanhu vaone zvokudya, nekuti tasvika danho riya rekufungidzirwa kuti tane vanhu vanopfuura 5 million vari kufanira kunge vachiwana zvokudya.
Saka muri kuti mimi masangano akazvimirira oga vakufunga kuendesa rubatsiro rwavo kunyaya dzechikafu?
Kunyange zvazvo tiri kurwisana nekorera, pane zvinokunyanyosimbisa basa rekupa vanhu zvokudya, nekuti kunyange tina vanhu varikufana nekorera tine vanhu zvakare vachine nzara muZimbabwe. Dambudziko iri rinambobvirange ragadzirwa, changange changoitika ndechekuti vanhu vakazenge vapa chirango chekuti tiedze kungwadzira dambudziko rekorera, asi dambudziko renzara ragara riripo. Ndiro dambudziko hurusa rinotopfuura dambudziko rekorera tiri kutarisana naro senyika pari zvino.
Asi tichidzokera hedu kunyaya iyoyo yechirwere chekorera ichi, hurumende iri kunzi iyo yatangisa urongwa hwekudzidzisa vanhu kuti vazvidzirire kune chirwere ichi, asi pane vamwewo zvakare vari kuti hurumende hapana zvaingaite nekuti iyo health system yemunyika haina kumira zvakanaka. Munoti china zvezvi?
Ndizvozvo, nekuti kushambadzirwa kwoumbowo kwagara kune dambudziko, nekuti hurumende ndiyo yega iri kugombedzera vanhu vateerere zviteshi zvayo zvavanoburitsawo mashoko avanoda iyo, vachirambidzawo vamwe vane mamwe mafungiro kuti vagoverane neZimbabwe umbowo. Uye moziva imimi kuti mitemo inotadzisa kugoveranwa kwehumbowo kwakanaka muZimbabwe chiripo, kureva kuti danho chekuti dai taivawo nei kana zviteshi zvemacommunity, uye dai vakaita semiwo mamuzvitendera kungazvishambadzira umbowo, tingadai tikakwanisa kupa vana vezimbabwe umbowo vakakwana kuzvidzivira pasine nguva. Pari zvino ndosamisika kuti tane mwedzi yakadii vanhu vasina umbowo vakakwana nezvekorera pava kuchida kutanga kudza vanhu nezvekorera.
Asi tiri kuona masangano akazvimirira oga akaita singana Red Cross vachiedza pavanokwanisa chaizvo kuti varwise chirwere ichi. Saka sei chirwere ichi chiri kuramba chingouraya vanhu? Chichanetsapa?
Honzeri yekorera haisati yagadzirwa, honzeri iri pachena yekuti zvinwa ngaichenese mvura